Kwetara ngeri chimirira madzimai MDC team nyaya iyi vakolwa ningwenya vaudza Studio 7 kuti mutongi wedare vaNicholas Matonsi vapa mvumo yekuti madzimai aya aenderere mberi nekuratidzira kwaari kuda kuita mangwana vachiti bumbiro remutemo rakajeka pakupakodzero kuvanhu kuti varatidzire murunyararo.
Dare rakabvumidza madzimai MDC kuti aite machi yavo yepitch report nemusi Saturday the 16th of July.
Madzimai MDCT aive aita chikumbiro chechimbi-chimbi kudare repamusoro reHigh Court nemusi wechitatu mushure mekunge mapurisa eBulawayo ati aisabvumira kuratidzira kuri kuda kuitwa nemadzimai aya vachiti munyika hamuna kumira zvakanaka. Mutevedzeri wemutungamiri weMDCT Muzvare Tokozani Kupe vati vafara zvikuru nemutongo wedare vachiti izvo zvinoratidza kukosheswa kwebumbiro remutemo yenyika.
Tuda kuti titende madare eZimbabwe nekutoti vari kukudza bumbiro redu remutemo, especially section 59 inoti iyo vanhu vese vemuZimbabwe vane kodzero yekuti vaende kunoratidzira hurumende kana pane zvinhu zvavasingagutikani nazo.
Muzvare Kupe vati madzimai ebato rawo akagadzirira zvikuru kuratidzira kwamangwana uko kuri kudaidzwa kuti Rova Mapoto campaign. Muzvare Kupe vati bato rawo ragara risingade zvemirizhonga vachiti madzimai acharatidzira murunyararo.
Zvinofanira kuziva vanhu ndezvekuti madzimai ivo pachavo havana mirizhonga semadzimai. Ende isu seMDC takaita mademonstrations matatu. Takaita mugwarare yanga isina mirizhonga. Tikaita kubulawayo yanga isina mirizhonga. Tikaita kwamutare yanga isina mirizhonga. Izvozvi tadzoka kuno kubulawayo. Hapana mirizhonga ichazoidiga.
Chirongwa cherova Mapoto campaign chiri kuitwa nemadzimai eMDCT senzira yekuratidza kusafara kwavo nematambudziko ari munyika ayo vanoti ari kuunza nzara mudzimba dzeveruzhinji. Ndaka Mirra Studio 7 Mubulawayo, ndini Taurai Shava.